ongu mapepa akaiswa ku constitutional court muno atinomirira hasi kupokana nekutonga kwakaita constitutional court kuti maelections anga achiitwa musi wa 31 July gore inosati wapfuura asi zvirikuitika ndezvokuti iye anoti tikatarisa nguva yatasara naye iko zvino maelections haachakwanisike kuti ange achiitwa musi wa 31 July zvinoenderana neconstitution yataanayo tsvaino iyi nokuti pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuitika zvinosungirwa nemutemo kuti zviitwe maelections aya asati aitwa. Chokutanga ndechekuti voters roll inofanira kunge vanhu vapiwe mukana wokuti vaongorore kuti masitavo arimo here muvoters roll. Kana masitavo asimo vobva vapiwa mukana wokuti varegiste and izvi zvichatora mazuva anokwanita 30. Zvapera kudaro pane nyaya futi yekuti mitemo yatanga tichishandisa isu maelections munyika ino inofanira kuti isandwe zvinoenderana neconstitution itsva yataanayo. Izvozvo zvinofanira kuitwa zuva remaelection risati rataurwa nemutungamiriri wenyika. Saka vari kuti ivo kuti izvozvo zviitike maelections ako zvoitwa musi wa 31 July hazvikwanisike. Nokudaro vanodaiwo kuti constitutional court iite kuti ivo vakwanise kupuwa chirango chokuti maelections anga achipuwa date riri pamberi kuitira kuti zvandataura zvese zvinofanira kuitwa zvinge zvaitwa zuva remaelections risati rasvika.
Mungaona here dare richitambira chikumbiro ichi tichitarisa kuti rakanga richitoziwawo nezvemitemo yavari kutaurai parakatara musi wa 31 chikunguru?
Tariro iripo nokuti panguva yakapuwa judgment yakati maelections aite musi wa 31 July nguva yakange ichipo zvokuti dai kuri kuti zvinhu zvese zvati kutaura zvinofanira kuitwa zvakatanga ipapo zuva ra 31 July ringadai raramba riripo zvisingapokani neconstitution itsva yataanayo.